mhuri yeZimbabwe ndino kuchingamidzai kuchirongwa chemadzimai chesvondo rega rega chatinotarisa madzimai zvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi, ndasangana navanzvadzi vedu amai Beauty Mashaure Oats vanoita zvemafirimu.
Makadizeniko?
Tiri kunzwa vanotaura vachiti munobika mafirimu, munozvifambisa sei? Chii chamunoita chaizvezvo?
Ndane nguva refu ndiri muindustry. Ndakatanga neYellow Card, which was in 1999, I think. And then from there, ndanga ndichingoshanda muma different departments mu film industry until I started directing.
Kana muchiti directing, muri kuti kudii? Muzvizvine zvichiitika ipapa?
But directing tenchiro kuti handisi pane munyori wemafilm, and then from kana script ranyorwa pane munhu anoita sei, munhu anodirecta ndiye anotora script racho rakanyorwa oona kuti rinobikwa sei.
Saka director akashayikwa filimu aribudika?
Rinoda mukuru. Film rinoda munhu ano, it needs a head, it needs somebody to. Kune vanoita zveart department, kuita vanoita zvewardrobe zvehembe, handisi dzinopfekwa nemaactor acho, kuita vanoita zvemakeup, kuita vanoita camera, kuita veart department, kuita veediting.
Saka inimi ndimi mukuru apa ka, ndozvatiri kutaura handisi.
Hungu.
Ndimi chimakuruwani. Mataura kuti Yellow Card, pane Yellow Card filmu rataiona tiri vana vadiki kuZimbabwe uko rakanetsa rikaita mbiri chaizvo chaizvo. Ndo ramuri kutaura here?
Ndiwo.
Saka pari zvino muri kushanda pafirimu ripi? Ndeapi amuri kubika mazuva ano?
Ndakapedza rinonzi Shina. Shina, it did very well in the world. And Shina takavi filma ku South Africa, but story yacho ndiye it's a Zimbabwean story.
Okay.
But Shina did very well. Ikawina ma award akawanda kuma film festival iwawo. Rakawina best international feature film kunonzi ku Portland, Oregon. And then rika nominatwa ku Pan African Film Festival, and then rika nominatwa ku AMA, which is a Nigerian film festival. Erika wina, my main actress Erika wina the award ku AMA ikoko. Saka it did very very well.
Ndoda kujamba ipapo ndimhanye kumberi. Tiri kunzwawo zvakare kuti kunana BET kuAmerica uku muri kubudikira budikira uku, zvii zviri kuitika pabatei ipapo zvishoma shoma ipapo?
KuBET pane munhu akaudzawo maproducer efilmu randakaita rinonzi A Royal Surprise. Vaka recommendwawo nevamwe vanhu vakaona Shina. Saka vakaona movie Shina, and then vava vati kana muri kutsvaga director, a female director, pane munhu aka director a movie inonzi Shina, so maybe you could try her. And then vavandipawo mukana weku director movie inonzi A Royal Surprise.
Semudzimai wechitema anozvarirwa kuAfrica, kuZimbabwe pamusoro pazvo,
kwamutare
kwamutare kumakomoyo, munotambirwa sei muindastri yenyu iyi yakazara varume vakawanda nevazhinji vechichena mairi?
Zvakaomesa. Because it's very difficult. Yeah, it's very difficult. And I think vanhu vakawanda vanongoti because ndiri mukadzi saka it's okay.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei nenguva yamatipawo yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Zvakanaka.
muri yeZimbabwe ndokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa upenyu hwemadzimai nezvavanosangana nazvo. Nhasi tanga tichikurukura naAmai Beauty Masvaure ndaseka because ndambotadza kutaura zita ravo out nechirungu chakanaka. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndotimurare zvakanaka vateereri.